atisati tanzwa kuti pari kunoshada kuti kachiitiko ichi asi ndinoda kukuvimbisa mavenda ese muZimbabwe kuti isusu rine danho redu kana kuti maobjectives atinomirira isusu kuprotect mavendas from abuses. This is a clear example yemamwe maabuses atinomira isusu nemakumbo ose tichidefenda mavenda. We are going to take legal action kumirira mavenda edu anenge auya nekwatiri akana kutudza mafambiro akaita nyaya. Hatigoni kuvasiya vachingunyitidzirwa zvinhu zvavo. Obviously they lost a lot of property. We are going to take legal action against this unthinkable move yakaitwa nekanzoro.
Pane vati vauya kwamuri here nhengo dzenyu vachitaura ivo kuti imi muvamirire mukuedza kubatsira kuti zvinhu zvingaitwe kuti izvi zvigadziriswe?
Yaswera nhasi iri shina shina. Mavenda auya muofisi medu nenhau iyoyi nhasi chete anotarika zana vachingotaura nyaya imwe chete iyoyo. Vari kuuya vachitema vachida kunzwisisa kuti so musangano tofamba sei mberi nenyaya iyi. Vatitaudza kuti nhau ya kuconsulting magweta edu kuti tione kuti danho ratingatora kuendera mberi idanho rakaita sei.